Motambi Mabelas Nakamba we Club Brugge ku Belgium abuda mukamba mushure mekunge chiremba wechikwata chemaWarriors Dr. Somani Mudariki vamuongorora ndokuona kuti haasi kukwanisa kutamba makundano aya nemhaka yekukuvara. Pamusoro pekuda kupa Zimbabwe mukombe uyu kechitanhatu, murairidzi wemaWarriors Sande Chidzambwa ari kuda kushandisa makwikwi aya kuvaka chikwata chake chemakundano e2019 Africa Cup of Nations, zvekuti kusavepo kwaNakamba idambudziko guru. Pamusoro pezvo hazvisi pachena kuti captain wechikwata ichi Knowledge Musona vachasvika here paine nguva mushure mekutadza kusvika muHarare sezvaitarisirwa nezuro. Izvi zvauya zvekare mushure mekubuda kwakaita Tendai Darikwa Maclay Bon Nakundai Benyu muchikwata ichi nemhaka yekusave nemapasipoti emuZimbabwe. Asi Chidzambwa ari kufara kuti achawana nguva yekuongorora Alec Mudemu uyo anotambira CFEN Druids yekuWales uyo ari mukamba uyezve aine magwaro ekufambisa emuZimbabwe. Vamwe vatambi vese vakadaidzwa kusanganisira Ovid Garuru uyo akafanobata basa racaptain pasina musonana naNakamba, talent chawapiwa George Chikova, Marshall Munetsi, Evans Rusike, Ronald Pumbidzai na Ed Mosbanda avo vanotambira kusouth Africa vari mubishi regadziriro yemakundano ekosafa aya. Vanotambira zvikwata zvemuno Terence Jukamanja, Donovan Bernard na Libert Chakuruma vengezi Platinum Stars na James Mukombwe na Kelvin Moyo veFC Platinum vachambokanganwa zvikasu Laga Premier Soccer League nekuisa pfungwa dzavo netsimba rese kumaWarriors. Nengo yeZimbabwe Warriors Fan Club vaTitus Goya vanoti nemadziviro avanoita Chidzambwa mukombe weCOSAFA Cup anonotora zvekare.
Nemazira anoita Sandre Chidzambwa anotora mukombe neexperience yaanayo.
Muteveri wechikwata cheCapes United vashingirai miti vanoti chikwata chemaWarriors ichi chakasimba zvekuti mukombe uyu unodzoka zvekare muZimbabwe.
Mukombe unonzi kusafa mukombe wedu uya tinoutora mukombe uya tinodzoka nawo kumusha.
Chidzambwa ari kutarisira kuve murairidzi wekutanga munhoroondo yemakundano aya kutora mukombe wekosafa kanokwana kana. Chidzambwa akatora mukombe uyu katatu muna 2003, 2009 na 2017, mukombe mumwe chete pamberi paSheikh Mashaba weSouth Africa uyo ane mikombe miviri. MaWarriors ari kusimuka mangwana masikati kuenda kuSouth Africa uko vachatamba mutambo wavo kutanga nesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.